Vagare vazhinji mumaruwa akaita segutu, bikita zvaka chirimwe nezvine chiredzi vakange vaora moyo sezvo zvirimwa zvakanga zvapera kutsva nezuva, zvipfuwo zvichifawo nekushaya mvura. Asi pakutanga kwesvondo rino, mvura yakanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzekumasvingo, varimi vakawanda vakabva vatangawo kurima patsva. Mumwe wevarimi ava, muraendere kwazvidzai kwabhasera, vaGodfrey Madzikanda vanoti vange vaomerwa nekusanaya kwemvura.
Vanhu vanga vashungurudzika nokusanaya kwemvura, zvipfuwo zvanga zvaomerwa, madhamu anga aderera. Kuuya kwaita mvura kwapa relief yakakura kuvagari vekuno kwaGutu kwaBhasera. Tinotarisira kuti zvikaramba zvakadai pamwe tingawana gohwo rakanaka. Tinofara zvikuru nokuuya kwaita mvura iyi.
Murimi wekumwenezi vahlekani Baloi vanoti minamata yavo yakanzwikwa nekuti mombe dzavo dzakange dzofa nekushaya mafuro manyoro.
Kwaunza donho dzikati memo yedu mukati meupenyu hwedu isi vagari vekumwenezi. Izvi zvareva kuti tava netariro kuti zvipfuwo zvedu, mombe dzedu dzava kurarama nokuti ndo pane upenyu hwedu. Naizvozvo tanga tava panguva yakaoma nokuti kurasikirwa nemombe kurasikirwa neupenyu nokuti ndo pane upenyu hwedu. Mombe dzedu zhinji dzanga dzafa nokuda kwokuti mafuro kwakusisina, nokuda kwokuti mvura zvakare mumadhamu edu kwakakusisina. Saka pari zvino taakukwanisa kuona kuti taakukwanisa kuchipfuwa mbeu yedzakasara kuti upenyu hwedu huzova hunoendeka.
Vamwe varimi vazhinji vanoti zvirimwa zvakange vari magore rapera zvakange zvapera kutsva nezuva, nekudaro vakarasikirwa zvikuru nembeu iyo yave kudhura zvisingambobviri. Murimi wekuzaka munzvimbo yekwaBhukururu, amai Felistas Manatsa, vanoti vava netarisiro yekuti nekuchinja kwakaita mwaka yekunaya kwemvura, vachine tarisiro yekuti zvavari kurima patsva zvichavapa gohwo rakanaka.
Tarisira gohwo rakanaka nekuchinja kwakaita maclimate patterns neclimate change inongotaugwa iyoyi. Saka isu sevarimi tiri kutofara chaizvo kuti gohwo redu richaita mvura zvayauya muna January, kudai tinongoda 3 to 4 months chete kuti zvirimwa zvedu zvisvike. Saka tingoramba chingonamatira kuti dei mvura yaramba ichinaya.
Kunyange hazvo vanhu vari kufara kuti mvura yave kunaya, vaThomas Mbetu vanoti hazvichina zvazvinobatsira nekuti nekudhura kuri kuita mbeu havachakwanisi kutenga imwe mbeu nepamusana pekushaya mari.
Zvakaoma hama yangu, nokuti pakauya mvura yekutanga takati zvanaka tokubva tazamudzira nobva tatenga mbeu, ende mbeu yacho yaidhura zvisingambobetseri. Tapedza kurima kudero mvura yakainda, hatina kuzokwanisa kuwana cheuviri ipapo, saka zvese zvakatsva. Kuti tichidzokorora iko zvino nemadhuri anoita mbeu, handifungi kuti inini vakawanda varimi tichakwanisa kuti tiingarimazve. Ende futi mombe pakauya mvura iya dzimwe dzacho dzakatofa, saka chipani changu kuti chichakwana hachichakwani. Saka zvinotoreva kutoti aiwa, gore redzara riya rauya tadzokera munzara.
Mumwe murimi vaHardlife Mapingure vanoti dai mvura yaramba ichinaya nekuti ikasanaya zvakanaka gore rino, vanhu vanoshaya gohwo votesana nenzara.
Isu kunaya kwaita mvura tinova kufara zvikuru, nokuti papasina kuchitimirira zvakanaka, nekuti ipapapa mombe dzedu dzadza kutotanga kudonha dzimwe dzichipa nezvara. Saka apa isu vanhu tatisina futi chikafu gore rapera, hatina kunge tabuda zvakanaka mumunda ma mune zvara. Saka dai yaramba ikangoramba kunaya taifa nezvara apa, ende futi tinotovimba kuti mvura iyi irambe ichingonaya tiwane kubetsereka, nokuti ikangonaya zvishomu pfuwo nevanhu aiwa panofiwa apa, nokuti kwekusina kana chekudya chikafu hakuna, ende zvinhu zviri zvacho zviri kudhura. Upfumuzvitoro toauta zvichawanikwi isu tetirino kumareserve.
Bazi remamiriro ekunze rinoti nzvimbo zhinji munyika dzichange dzichiwana mvura yakawanda yekunaya. Bazi iri rinotiwo nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika dzakaita semasvingo, Matabeleland South neBulawayo dzingangoita mvura ine mabhanangana nemafashamu. Kusanaya kwemvura gore rakapera kwakodzera nzara muvanhu, uye mombe dzinopfuura zviuru 10 to 50 mudunhu remasvingo dzikafa. Izvi zvakasiya vanhu mazana manomwe zviuru mudunhu iri vachida rubatsiro rwechikafu. Sangano reWorld Food Program rinoti munyika mose vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa, ndokana nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.